Vashara ni watu rwe na upa mzinda webato Irina Simangwa nani mtevezeru wa sachigaru wa MDC Alliance wevari nengwe National Standing Committee va Job Scala vati committee yavo yakabuda nechisungo chekuti nengo dzavo dzeparamende dzimbo mira kuita basa reparamende sezvo Zanu PF yave kupindira munyaya dzemubato ravo
iye zvino ma MPs edu tamboti ngambo mirai kuwana chokuita ne parliament uye nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvine Zanu PF mukati tichifamba kuzoti zvinokonsulta vamwe vedu kuti tione kuti tozvimisa sei uye kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakamira sei panyaya dzokuti ma MP edu oramba ari muparliament here kana kuti kwete.
Asi vari kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Ngonzora vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Ma members of parliament akadzingwa aya akadzingwa nezvinhu zvavakanga vakanganisa kumusangano. So muenzaniso vakatora party vakaforma imwe party bato ravatsvangira iriripo vakaforma rimwe bato. Vamwe vacho vakadya mari yema polling agents, vamwe vakaba mari yomusangano. Saka vanhu vakatora mari yema polling agents atingati varambe vachingoita ma members of parliament. Kune vanhu vedu vazhinji muZimbabwe vakanga vari ma polling agents muna 2018 vasina chavakawana nokuti mumwe munhu akatora mari iyoyo kana kuti akatora mari iyoyo akapa vamwe vake.
Vaskala, vatiwo vamonzora, va Elias Mudzuri, na va Morgan Komichi, vakazvidzinga mubato ravo nekutsigira kwavakaita mutongo we Supreme Court, uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo we MDC kuti vatungamire bato iri.
Zvigaro izvozvo zvakatopiwa vamwe, zvigaro izvozvo zvinopiwa na president, hazvina kuelektwa kuCongress. Vakatuwa zvigaro zviyana president advocate Nelson Chamisa, saka president vari kutsvaka ma replacement. Vanhu vatovapo chakusara kungoita due process then zvoanonswa.
Asi vamonzora vati danho rakatorwa National Standing Committee iri harina zvarinoreva.
Dare reSupreme Court rakatonga rikati iro isusu tadzoserwa kuva vatungamiri vebato. Inini ndakadzoka pachigaro changu cha Secretary General, vakomichi vakadzoka pachigaro chavo cha National Chairman. Zvikanzi Congress dzakaitwa kuunana Gweru neyakaitwa kuBulawayo hadzisi pamutemo. Yakaitwa kuBulawayo yaitungamirwa naMai Kupe, yakaitwa kuGweru yaitungamirwa naWachamisa. Dzese dzakadzimwa nedare, dzakanzi hadzisi Congress. Saka chiutungamiri chinenge chakabuda ikoko handina basa nekunge tirimo, nokuti yanzi haisi pamutemo. Yanzi iri pamutemo ndiyo yakaitika muna 2014, ndokusaka isu tiri vatungamiri.
Vamonzora vati zviri kutaurwa kunzi ivo nevamwe vavo vave kudyidzana neZanu PF hazvina musoro sezvo vachiti ivo vari kutevedzera zvakaturwa nedare uye nezviri mubumbiro rebato ravo. Munyora anoona nezvemabasa muZanu PF vaObert Mpofu vakaudzawo vatori venhau kuti sebato havanei nezviri kuitika muMDC. Izvi zvakatsinhirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi.
Kuvanga kudaro sei havaziva here kuti nyaya mutongo uyu vabva kuSupreme Court? Akaenda kuSupreme Court pana akambobuda here ari member yaZanu PF? Hapana. Zanu PF yakaenda here kuSupreme Court? Haina. Akaapira kuSupreme Court ndichamisa nanabiti navamwe vake stati sipo. Zvakare hatinei nechekuita nebato reMDC because kuva kudinesana kwavo kana kuirana kwavo hazvina zvazvinotibatsira. Kwevo vanozoti nhasi Zanu PF yapinda pakati pavo nekuti vakuparadzana. So vakamboparadzana navaushman mnuye 2004 ne2005 havana kuti izani here. Pavakanetsana navabiti 2013 vachi vabiti vachinofoma musangano wavo, vaelton mangoma achinofoma musangano wavo, naiye Job Scala achinofomawo chipato chake che99 havana kuti dzivose izani PF iri kuvadaro here.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaConrad Gweru vanoti chichanetsa padanho ratorwa neMDC yavachamisa ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzine zvikwereti zvakawanda zvedzimotokari uye vati vazhinji vavo vanorarama nemari inobva kuparamende. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvineungwaru mukati nekuti nhengo dzeMDC yavachamisa dzikasaenda kuparamende kwemazuva akatarwa nemitemo inobata paramende dzinodzingwa muparamende zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.